Commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti pane mapato anokwana zana rine gumi nesere ezvematongerwo enyika anyoresa kuti anoda kuve nechekuita nesarudzo dzegore rino. Sachigaro weZEC, amai Priscilla Chigumba, vanoti mapato anenge aumbwa anosungirwa kuzonyoresa kukomisheni yavo vachiti chavanoita chete kutarisa mabumbiro emapato aya asi havakwanisi kuarambidza kuti asavepo.
Mutemo wakanangana nekugadzira mabato anokwikwidza kusarudzo mutemo wakatirerukei pakugadzira kwamunoita bato renyura munenge muchida kugadzira. Chero munhu ari muzvarwa wemuno muZimbabwe ane kodzero yekugadzira bumbiro remutemo wake webato rake raari kuda kugadzira nekungotinyorera isu kuno kuZimbabwe Electoral Commission achitizivisa kuti agadzira bato rake rine zita rinonzi chakati. Kana taitwa saizvozvo isusu tinotora zita riya netsamba yataudzwa toisa mumatinochengeta mamwe mapepa emapolitical parties tobva taisa muya tinoti database yedu yemapolitical parties kuti kwatione bato idzva riri kuda kukwikwidza kusarudzwa rinonzi bato rinonzi zvakati.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vataka vafira zhou vanoti mapato anopikisa mazhinji ari kuumbwa nezanu PF kuitira kuti paite sepane utongi hwejekerere munyika.
Mamwe mapato aya anenge anotovezewa zvikuru sei nebato riri kutonga rezanu PF vanotovezewa vakatoproducer in a way yokuti vanenge vasingadi kuintroducer mareforms. Saka kana vasingadi kuintroducer mareforms, kana mapato makuru anopikisa akaramba kukondesa achiti hapana mareforms, zano inozongotaura kuti zvino tinganetseka namapato maviri here isi tine mapato anosvika 112. Saka ndinoona sekuti aya mapato aya mapato akatovezwa nezanu PF and inongovawo imagewo inongori zanu PF.
Amai Chigumba vanoti kana mapato achinge aumbwa anotowana mari chete kubva kuhurumende kana achinge awana mavhoti anosvika pakatarwa nemutemo unoona nezvemapato wePolitical Parties Finance Act.
Ndingangoti mafungiro iwayo ndoanopa kazhinji vanhu kuti vagadzire mabato anokwikwidza kusarudzo, nokuti vanenge vachingofunga kuti vakatipa mapepa iwayo isusu takutovapa mari. Asi chokwadi ndechekuti kune inonzi Political Parties Finance Act, mutemo unoona nezvekupiwa mari kwemabato anoona nezvesarudzo. Asi mutemo uyu unotaura kuti mabato anenge aita 5% yevanhu vanenge vaenda kusarudzo, mabato ane vanhu vanenge vapinda muparlamendi chete chete ndo ane kodzero yekupiwa mari iyoyo inopiwa kumabato. Saka mari inopiwa mabato ari muparlamendi. Saka iwo kana uri kukwikwidza uchida kutopinda muparlamendi, mutemo uyu hauite kuti ukodzere kupiwa mari. Saka kuti mari iyi inopiwa sei, mari iyi inobva kutreasury. Kana yabva kutreasury kunotariswa neMinistry of Justice kwete neZEC kuti mabato mangani ane vanhu vari mamemba muparlamendi. Kana vatarisa kuti mabato mangani, voona kuti bato rekutanga rine 50% here muparlamendi, bato rechipiri rine 40%, bato rechipiri rine 7%. Saka ndomapuirwa achanoitwa mari inenge yabva kutreasury zvichienderana nemapercentage evanhu mamembers emabato anenge ari muparlamendi. Saka mari haingopiwa chero munhu wese wese amuka mumagumbezi, inopiwa munhu ane vanhu vakamirira bato rake muparlamendi kana kuti musangano une vanhu vari muparlamendi.
Vazhou vanoti mapato anopikisa anoratidza kuti ane rutsigiro rweve ruzhinji mashomanana.
Opposition political parties chaiyo chaiyo ariko mashoma zvikuru kwazvo, haapfuuri 10 ari genuine opposition political parties. Saka maopposition political parties akakuraya anoita sokuti iye alliance akasiya yaitwa navamogen tsvangirai kana kuti MDC alliance ine mapato 7 kozotiwo mai mujuru ndo vatingationda vamwewo vari seriouswo seopposition. Tobva ipapo handione vamwe vanganzi vari serious paopposition political parties. Sazvo ndanga ndichiona zvikuru vasara paopposition political parties vangangova mai mujuru, hamenewo avawo venew patriotic front ava vanoita sokuti vanosapota navamugave, asi handioni sokuti vakasiyana nezanu PF. Saka muZimbabwe chingangodiwa chasara ndoona sokuti mai mujuru vanenge vasara panze nevamwe vashoma asi havapfuurifo vanoda kuti vabatane neMDC Alliance. Zvikadaro ndinoona sekuti opposition inenge yava nechance yakakura. Zvichakadaro hazvo ndinoona sekuti even ZANU izvo zvainoita zvokuveza maopposition party zvinokwanisa kuizvimbira, nokuti kune vamwe vanokwanisa kutozoonawo sekutoti vatovawo vakuru kana kuti vanonakirwa nemari dzavanenge vapiwawo navamwe vanenge vachifunga kuti maopposition political parties.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaVivid Gwede vanoti kuwanda kuri kuramba kuchiita mapato anopikisa kuri kukanganisa urongwa hwekuti mapato anopikisa aite chirwirangwe musarudzo dzegore rino. Kunyange hazvo vachiti kumuka kuri kuramba kuchiita mapato anopikisa kuchiratidza utongi hwejekerere.
Mapato akawanda anopikisa anokwanisa kukanganisa nyaya yekuti chirongwa kana kuti chimapato anopikisa chofamba sei. Takaona kuti mapato anopikisa anga achizama chose nguva inoiyi kuti vave vaine mubatanidzwa, asi kuti mubatanidzwa iyoyoyo haichabudi nenyaya yekuti mapato vamwe ari kubuda achibva nekokoko, amwe achibva nekokoko, kusingaoneki kuti ari kuenda kupi. Asi hazvi haisi mhosva, tigare takapachenesa ipapo kuti munhu apfume kana kuti aumbe bato rake akuvize musarudzo. Ndo jekerere yacho, ndo demokirasi yacho, zvinhu zvisingashamisiri. Zvinhu zvakanaka kuti vanhu vave vakasununguka kuita zvavanoda, vave vakasununguka kufoma mapato nekukwidza musarudzo. Asi tingoti chete zvinobatsira here chinangwa chemapato anopikisa takatarisana nesarudzo? But tinoonazve zvakare kuti mapato anopikisa iko zvino izvi hapana muono mumwe, asi kuti mamwe mapato zvavo anomukaya haana vanhu, haana vamwe, anongori vashoma-shoma zvavo. Saka tinoona kuti bato richangoramba riri bato rakasimba takatarisana nesarudzo rinopikisa. Tingangoti ndo inonzi MDC Alliance nemacoalition partners, ayo ndo chete bato ratingati nemukana hunge richikwikwidza bato riri kutungamirira ZANU PF. Mamwe ari kumukaya kungouyawo hawo kungoperekedzawo zvavo. Dhongi rikaperekedza mombe kudhibhazi rekuti iro richange richitiwinawo mudhibha imomo.
Kunyange hazvo mapato anopikisa mazhinji akati anoda kuve nechekuita nezvesarudzo dzegore rino, mapato mashomanana ndiwo ari kusimudza musoro panyaya yekuda kwawo kuti mitemo inobata sarudzo ivandudzwe. Amai Chigumba vanoti komisheni yavo yezek iri kushanda zvakasimba kuti zvichabuda musarudzo dzegore rino zvive zvinotambirwa nemapato ose, vachiti mapato ose zvematongerwo enyika akasununguka kusvitsa nhuna dzavo kukomisheni yavo kuti patsvagwe nzira dzekugadzirisa zvose zvinenge zvichinetsa.
Ndakatsvaga marecords kuhuman resources ekuti nditarisa kuti vanhu vanoshanda muziki ndivanani, vangani, vanonzi vanani, ndokutsvaga kuti marecords edu anotaura zvechokwadi here kuti akabva kuchiuto ndiani, akabva kuchipurisa ndiani, akabva kuprison service ndiani, ende marecords iwayo tinawo zvechokwadi. Ndokuongorora ndichitarisa mumapepa evanhu ivavo, ndakaona umwe neumwe akaunza paakaitwa interview yekupinda basa iroro, akaunza umbowo kuratidza kuti akambenge achiri kuchiuto asi haasisiri. Danho rimwe randakatora pandakapinda ini pachigaro chandakagara ichi, ndakadaidza ndikati kana pane ane umbowo hwekundiratidza semukuru weZimbabwe Electoral Commission kuti zvechokwadi kuna nhingi chimuti anoshanda muziki watiri kuziya kuti zvechokwadi achiri kuchiuto, kana kuti watiri kuziya kuti zvechokwadi mupurisa, ndipei umbowo hwacho kuti ndione matanho atingatori. Nokuti isu vanhu ava vakabva kuchiuto kana kuchipurisa kana kuma havana kuuya kuno kuzotishandira makore mashanu kana matanhatu akapfuura. Vazhinji vacho vane makore gumi naanoraudzira vachishanda kuno, uyezve vazhinji vacho mapindiro avakaita pano takatoita mainterview kudaidzira kuti kune basa rakati, vakauyawo vari mukati mevamwe.
Kunyange hazvo mapato anopikisa achiramba achiwanda, amai Chigumba vati mazhinji emapato aya anogona kutadza kukwikwidza musarudzo dzegore rino mushure mekuzenga atadza kuzadzisa zvinodiwa kuti akwikwidze musarudzo.
Mutemo wedu wekuenda kusarudzo unonzi Electoral Act wakagadzira nzira yawo yekuzotarisa vane kodzero kana kuti vakasimba kana kuti vari kuratidza kuti vari siriasi sekutaura kwamaita kuti vaenderere mberi. Panoitwa iya inonzi nomination court, kugara kwedare rinogara richitarisa vanhu vese vari kuti varida kunomiririra, varida kunomiririra kucouncil, vada kumiririra kunational assembly, vada kumirira kuseneti nevada kuti vatungamiri venyika vanoenda kune inonzi nomination court voenda nemapepa avo kuitwa inonzi selection yemacandidate. Paselection process iyo inoitwa nedare rinonzi nomination court kazhinji ndopatinoona vaya vaya vazhinji vasiri kunyatsoda kuenderera mberi vazhinji ndopavanonumirira ipapo. Nekuti kunomination court kuko ndokunotaurwa selection criteria, ndokunotaurwa zvinhu zvakafanana nekuti bato renyu rine vanhu vangani, uyai nemazita nemaadress nemaid number evanhu venyu vari kutsigira bato renyu, vazhinji vanobva vangomira vakadaro. Bato renyu riri kuda kuti vanhu venyu vaende kukansel here, $50 pamunhu ari kuda kuti abvumidzwe kunokwikwidza kukansel. Vada kuenda kunoita National Assembly here, mari yakati. Kusenate, maparty selection list ema candidate anoenda kusenate zvinobhadhariswa mari. Munhu ari kuda kunoita mukuru wenyika ada kunoita president, pane mari inobhadhara. Vazhinji ndopavanomirira ipapo. Kune imwe futi criteria inoshandiswa kunomination kuti yakafanana nekuti hausi nyinganyinga here yakambobatwa nemhosva kumataredzi mhosva. Kana uri haubvumirwi, ndopaunonomirira ipapo paunonosarira ipapo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti sarudzo dzinofanirwa kuitwa muna Chikunguru kunyange hazvo mubatanidzwa wemapato anopikisa yakaita seMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa pamwe nePeople's Rainbow Coalition inotungamirirwa nevaimbo vemutevedzeri wemutungamiriri wenyika Mai Joyce Mujuru vachiti pane zvakawanda zvinofanira kugadziriswa kuitira kuti sarudzo dzinge dziri pachena uye dzichiratidza zvido zveveruzhinji. Hurumende yakatokoka vekunze vanosanganisira nyika dzakaita seAmerica, nyika dziri muEuropean Union neCanada dzakange dzisingakokwe musarudzo dzakapfuura ichiti sarudzo dzegore rino dzinofanira kuitwa zviri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.